Mangwanana kanaka vatereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 4/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamembers edu agara ari pastrike, saka nekuda kwekunge vari pastrike uko ndokukwanza kutoita kuti vange vachishingirira.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti nhengo dzaro dzave kutyisidzirwa nevasori nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuti vasarambe vachiramwa mabasa.
Vanhu vaikudzirwa matakshop, vanhu vanotoitawo eke living vachidawo kuti vakudzurikurisire mhuri dzavo. Zvo saka tichiti zvakaitika zvakaomarara, vanhu vayataka neighbor anoitika takshop akapfitirwa.
Hurumende inoti ine urongwa hwekuripa kana kubatsira vane zvitoro zvakapwanywa munguva yekuratidzira.
Hurumende dzarege kugomirira kuti iendeswe kumatare chete, inofanira kuti ikurumidze kuita basa iri isati yaendeswa kumatare.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe neUnited Nations okurudzirawo hurumende kuti ibatsirewo vanhu vane hama dzakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nemauto. Tichakupai zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kuramwa mabasa dziri kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti ndeve Public Service Commission kana kuti PSC, nhengo dzeZANU-PF nevasori. Asi hatina kukwanisa kubata vePSC kana mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaye Moyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Nhengo dzeATUS dzinoti dziri kuda kuti dzitambiriswe mari yadzo nemihoro nemari yekuAmerica. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga negurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakatozivisa kare kuti hurumende haina mari iyi. Mamwe masangano evarayiridzi anoti reZIMTA nerePTUZ anoti nhengo dzavo dziri kutanga kuramwa mabasa mangwana. Asi sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vamwe vashandi vehurumende vari kuda kuti vamboipa nguva kwete kumanyirira kuramwa mabasa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weATUS vaRobson Cherem.
Tikutambira mashoko ekuti nhengo dzedu muzvikoro mavari imomo nemaprovhinsi mavari imomomo vari kutyisidzirwa zvikuru, uye mune vari kupindamo vamwe vari maite musangano weZANU-PF vachisvika vachiharasa mamembers edu, vamwewo vekupublic service vari kuenda vachiharasa mamembers edu, sezvo muri kuziva kuti mamembers edu agara ari pastrike sezvatakataura kuti isu tange tiri pastrike kusvika mihoro yedu yava kubhadharwa muMaunited States dollars. Saka nekuda kwekunge vari pastrike uko ndokukwanza kutoita kuti vange vachishungurudzwa.
Vari kushungurudzwa sei apa, zvii zviri kuitika?
Vari kushungurudzwa kunzi sei vasiri kuenda kumabasa. Vazhinji vacho vari kutoti tinangwe mamwe maMPA munharaunda momo vari kuenda vachiti tida kukudzingai pachikoro, zvinova ivo havana simba rekuita izvozvo zvekuti vavadzinge, nekuti zvese zviri kuita nhengo dzedu dzeAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe zviri pamutemo, saka havafaniri vachishungurudzwa.
Asi tiri kunzwa kavachere vamwe veApex Council vachiti aiwa vanhu avo havafaniri kuratidzira panguva ino nekuti zvinhu hazvina kugadzikana, munofanira kuti mupe hurumende nguva.
WeApex Council kana vane muono wavo wakasiyana nemaonero edu, nekuti isu maonero edu nemafambisiro atakaita neyacho takagara tataurira hurumende kubvira kare kuti mihoro yedu tiri kuida muUnited States dollars. Isu hatina kumboti hurumende itiwedzere mari, takati mari yedu iyoyo ngaive iri muUnited States dollars sekuirana kwatakaita pakutanga. Saka kana APEC Council ine muonero wainoitawo, aiwa muonero wavo, asi isu chisungano chatakaita seAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe nenhengo dzese dzesangano iyoyi kuti sitange tiri pastride kutika hurumende yatipa mari dzedu United States dollars.
Asika hurumende iri kuti pari zvino haina mari asi yakamboti wedzerei mari shoma yekuti vashandi vabatsirikane haisi kukwana here?
Mari yakawedzerwa nehurumende haina kana chouri chainombobata chainombobatsira tikarisa kukwira nemaombero aita zvinyika munomu. Saka mari iyoyo kwatiri tingangoti chituko chatakatopiwa nehurumende hakuzi kana kuapreciata basa ririkwa nenhwara iridzi. Isi tichiri patakangomira seipapo kuti mihoro yedu tichida iri muMaUnited States dollars.
Munyori mukuru musangano revadzidzisi reAtus vaRobson Chere vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti svondo rino hurumende ine urongwa hwekuti inge yave neumbowo hwekuti vanhu vakapwanyirwa zvitoro vakarasikirwa nemari dzakawanda zvakadii kuti igowana kuvabatsira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Aiwa blessing, ndo zvatakataura mukabhineti izvozvo. Hurumende yakabatsikana zvikuru, vanhu vaipunzirwa matakishop, vanhu vanotoitawo eke living vachidawo kuti vakudzurukurudzire mhuri dzavo. Ndo saka tichiti zvakaitika zvakaomarara, vanhu vayataka neighbor ane katakishop kakaputirwa. Ende izvo takutoona kuti kumarokesheni kwedu kwakawanda ukuka vanhu havachaoni pekutenga shuka, havachaoni pekutenga mafuta, havachaoni pekutenga sauti. Hurumende yakazvitaura, kabhineti ikazvitaura, saka tosetwa komiti yakasetwa kuti igotarisa members of cabinet, cabinet committee, cabinet committee chatarisa zvete izvozvo ichaona kuti vanhu vapi vakapwanyirwa vakatorerwa stoku yakawanda sei, kuti zvingangabatsirwe sei kuti vaonewo mari kana chiri chikwerede chekuti vagodii vagosimudzira shopu yavo vagosimudzira stoku yavo vatange kurarama semararamiro avanoita.
Saka komiti yakapuhwa nguva yakakura sei kuti inge yapedza basa iri?
One week next cabinet yakutoripota kune cabinet kuti zvapakati vochionekwa kuti vangabatsirwe sei. Definitely nyaya yekubatikana neplaiti yevanhu vakapwanyirwa inyaya yakabatikana nayo zvikanyanya hurumende. Saka izvozvo zvese zvichatariswa mumwe namumwe akapwanyirwa achitariswa kuti angabatsirwe sei.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga panotiwo hurumende inofanira kuripawo vanhu vakaurayiwa kukuvadzwa kana kurohwa zvakaipisisa sezvakakurudzirwawo nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres avo vakashorawo nyaya yekupfuurwa kwevanhu nemauto. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamavhinga.
Ndizvozvo chaizvo kuti vanhu vakaponderwa hama dzavo vanofanira kupiwa muripo, uyezve vanhu vakapondwa, vakarohwa, vakatokasira mberi vanofanira kupiwa rubatsiro rwekuti vaone chouviri. Ngatiregei kuita zviri kuitwawo nehurumende zvekungotarisa vemabhizimusi chete. Ngavatarisewo munhuwo zvake akambunyikidzwa, akarohwa, akakanganiswa. Vanhu vese vanofanira kuti vapiwe rubatsiro, uyezve vanhu vakaita mhosva idzi kumauto vakapfuura vanofanira kuti vasungwe. Hatifanira kutarisa divi rimwe chete, tofanira kuziva sekuti kazhinji vemabhizimisi vanenge vaine mainsuarensi, asi munhu akapondwa anenge asina insuarensi yeupenyu. Kureva kuti hurumende inofanira kuti ibatsire vanhu vakazviita vakapara mhosva, vanofanira kuti vabatswe vasungwewo.
Asi hapana here dambudziko apa vamavhinga, nekuti tiri kuona kuti vana chiremba vari kuramba vachitaurawo kuti uwandu hwevanhu vakafa huri kuwedzera, asi hurumende haina kana zvairi kutaura, yakagumisira kutaura kare kare ichiti pane vanhu vana chete.
Dambudziko riripo rekuti ibasa remapurisa rekuti titaure vanhu vese vakapondwa. Kana vasiye kuzvitaura, kureva kuti vari kuda kuvanzei, zvinenge zvaakuita sekuti mapurisa ane rumero nevakapondwa pakuda kuvanza zviri kuitika. Hurumende ngaibude pachena yokutaura chokwadi chevanhu vakapondwa nevanhu vakavaponda, yotaurazve urongwa hwekubatsira mhuri dzakasara, uyezve hwekubatsira kuti zvisaarambe zvichiitika, nekuti dambudziko ratiinaro kubvira panguva yekukura hundi yekuti hurumende haina zvainoita inenge isina batsiri vanhu
ko ivo vanhu vane hama dzakapfurwa nevanofungidzirwa kuti mauto kana mapurisa aya vanokwanisa here kuendesa hurumende kumatare kana pasina zvaitwa
hongu kwazvo kwazvo vanokwanisa uye vanofanira kuendesa hurumende kumatare nemauto anofanira kuendesa kumatare nemapurisa anofanira kutidzaendesa kumatare kuti vari kutadza basa vakatadza kudzivirira nekuchengetedza runyararo munyika vakarega vanhu vachipondwa vachipfurwa nembumburu zvese izvozvo zvinofanira zvichitaurwa nematare edzimhosvo asi hurumende ngairege kungomirira kuti iendeswe kumatare chete inofanira kuti ikurumidze kuita basa yedu isati yaendeswa kumatare
totarisawo zviri kuitwa nesadak neau mukubatsira zimbabwe panyaya dzakadai mungati vari kuita zvinotarisirwa here
musangano yesadak neau pari zvino hapana zvavaita zvine kumeso vakapeta maoko vakatarisa kurutivi tinovakurudzira kuti vatarise vataure nezwi riri pamusoro kuti mauto adzokere kunzvimbo dzavo kumabharaki uyezve kuti hurumende yezimbabwe iremekedze mitemo nekodzero dzevanhu iko zvino kwakanyarira kuti zii hakuna kana shoko riri kubva kusadak nekuau zvinonyatsisa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika bepanhau reherald rine musoro wenhau unoti nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekunorton nevamwe vavo vari mukomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vakaedza kuda kuita zvechioko mhomwe kubva kune mumwe muzvinabhizimisi vajames rose goddard vekambani yejrg contracting private limited vanonzi vakati vaida mari inosvika zviuru mazana mana kuti muzvinabhizimisi uyu apiwe basa rekutanga kuchera marasha kuwange vamuliswa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi bepanhau repaindaneti renewzimbabwe.com rinoti zviri kuratidza kuti mafuta ekufambisa dzimotokari anogona kutanga kunetsa zvekare bepanhau iri rinoti gurukota rezvemhando dzemoto vajoram gumbo vanoti kuratidzira kwakamboitika mazuva apera kwakapa kuti nyaya yekupinza mafuta munyika itinetsei zvaita kuti ashomeke asi vanotendawo kuti mari yavari kuwana kubva kureserve bank of zimbabwe yekutenga mafuta ishoma topedzira nekutarisa bepanhau rechronicle iro rine musoro wenhau unoti uwandu hwevanhu vari kufa munjodzi dzemugwagwa hwakawedzera nezvikamu zvipfumbamwe kubva muzana gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajoe bigmatiza vanoti vanhu zviuru zviviri vakafa gore rapera zvichienzaniswa negore ra2017 zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri
tina kutungamidza vaimi vese vashamarari vekustudio 7 nemhuri yezimbabwe vose vakateerera ndichitini zvangu zita rangu ndini inoitwa Solomon Zonga ndiri pano pasouth africa ndinoshandira kupretoria ende ini kutaura kwangu ndirikurwadziwa nevanhu vana vezimbabwe vose vari kunetseka ende nevamwe namba yandanzwa yandibata moyo zvikuru sei pavanhu vandanzwa kuti pavanhu vakafurwa vashayika vasvika pakuti vashayika namba yacho yandibata moyo ndarwadziwa zvimwe zvisikaiti ndinoti pane vese varasikirwa nevana ivavo nehama dzavo idzodzo rest in peace ende ndavaramina zvakanaka ende mwari ngavavachengetedze sevanhu vakafira tingoti vakafira nyika because vanhu vakafa ida kuzama kuti zvinhu zvinake so ini zvinhu zvinondirwadza zvimwe zvisikaiti ende ndichiti izvo kuzhinji chinhu chinonetsa nechoti mbavha haigona kuzvikondrola kuti peiri rongo apa ndiri rongo mbavha inotorwisa kudarika muridzi wechunhu because ndikada kutarisa vanhu vari kuuraya vanhu ndidzo mbavha dzacho idzodzo ende zvinonzi vanosungwa vanhu vanouraya vanhu but siwundi neta vasungu nukusungwa na sina basa wanakaji rwando wanarukusungwa ende mure Zimbabwe ndirotinga chimi tinitariro zvichana aka Mwari vachapindura nekuenda kwenguva ende president vedu Nelson Chamisa vasapera moyo ngazvirambe zvakadaro kwazvo but zvichana akaona kuenda kwenguva Mwari vachapindira ndatenda zvangu
zvakaoma zvikaitika kumusha ini ndini Israeri gurudza chipinge hazvinaki zvetiri kunzwa kumusha hazvinaki zvinorwadza ndakuti ndipindewo pano studio seve tiri kwedu kumusha hakuna kumira zvakanaka vakatinyepera mazanwa nguva refu
ini ndinonzi Emson Kongwari mararamiro ari kuitwa muZimbabwe anotondipuwa pakuti Mugabe waita zvakwe nangaro waita zvakwe chere nekudha zvikora kwachona tongonotambudzika muno musouth africa nokuti chaitakauya tichitsvaka upoteri but after that tichinge tapinda musouth africa macha todzingirirwa apa tikabari kwatovhari kwa 3 months tambudzika kwatine chingotoita umomo muupenyu hwedu hatizivi kuti pasi rino rose dzimwe nyika dzizvione here kuti Zimbabwe iri kutambudzika ndiyo itori number one pakutambudzika mukati menyika yeZimbabwe nekuti kana mukatarisa uchamisavo zvanotaura ndezveupeverevo ndezveupeve zvose vari vaviri tichangoonawo purani kuti tichaita sei kana kuti Zimbabwe iyi ndiyo ichapedzisira ndakatombofunga kuti asi ndiyo iri munhamo dzokudarika dzimwe nhamo dzedzimwe nyika nekuti kana tikatarisa kuchiri kuenda kune imwe nyika ine zvinezvi tingoita zvokuti munhu wabva Zimbabwe wabva kunyika imwe yekuti haatofungi chinotova chimunhu chisingagai chere une bepa rako ukapuwa 2 days yachona papasport unenge uchitotsvaka kupoteri kuti zvisagosha nekuti unenge wabva Zimbabwe uchidzingirirwa nevanhu vezantiro nenhamo futi yachamisa uno kuti chamisa uona iyo ndori kutoaplya nhamo muZimbabwe nekuti kana iye akangoti ngati batanei vanobatana vanhu but iye akaramba achingoti kwai hei ndakarikundu ndakakunda muZANPF aiyewe ngaangokutendawo dzimwe nguva kuti ndakakundwa neZANPF
tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo inokwanisa kupindira muVenezuela nekutumira mauto izvi zvinotevera kunetsana kunotyisa pakati pemutungamiri wenyika iyi vaNicolas Maduro nemutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido vaGuaido vari kutsigirwa zvakasimba nenyika yeAmerica ukuwo vaMaduro vachitsigirwa neChina neRussia muhurukuro yavakaita nezuro nenhepfenyuro yeCBS News vaTrump havana kutaura zvichapa kuti vatumire mauto kuVenezuela asi nemusi wemugovera vatsigiri vemapato anopikisa munyika iyi vainge vachiratidzira zvakasimba muguta guru renyika iyi reCaracas Pope Francis mutungamiri wekereke yeRoman Catholic vari kutarisirwa kushanya kunyika dzemuArabian Peninsula kunyika dzakaita seUnited Arab Emirates kanova kekutanga Pope Francis vari kuenda kumusangano wezvitendero vasati vatsimuka vakati vari kunetsekana zvikuru nehondo iri munyika yeYemen Pope Francis vari kutarisirwawo kutaura pamwe chete naSheikh Ahmed Al-Tayeb wekuEgypt anova mukuru wechitendero chechimuslim vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu vari kutarisirwa pamusangano uyu nhasi muAmerica matambwa mutambo mukuru weSuper Bowl makwikwi eAmerican Football League pakati peLos Angeles Rams neNew England Patriots New England Patriots yakunda 13-3 zvichireva kuti yahwina mukombe uyu kechitanhatu zvisati zvamboitika munhoroondo yemutambo uyu mutambo uyu watambirwa kunhandare yeMercedes-Benz kuAtlanta Georgia uyu mutambo unenge wakatarisirwa zvikuru muAmerica gore roga roga sezvo mutambo uyu uine mukurumbira zvakanyanyisa kudarika mimwe mitambo Muguzea nezvemamiriro anga akaita zvinhu muAtlanta, tabata muzvinafundo Davidson Saungweme vanogara kuAtlanta kwakare.
Vanhu vari kukoromoka vachiuya koko vakawandiwa zvisingaiti. Trafiki mukatumo kutopinda nemota pane marodzi akawanda akablokewa mukatumo. Vari kuri encourage vanhu kushandisa public transport. Mata chitima chavo nemabhazi anofamba nevanhu ndanofanya kunzwisisa kuti ngari kufamba sei. Vanhu veUber neLift neinei ava vanopa transport nemataxi vari kuita mari chose. Zvekare in the last 4 or 5 days maprices emahotel anga ashuta up. Mahotel rooms anosvita kuma 179 150 anga akwira kusvika kuma $730 to $800 a night. Saka panga pane kutaura kwokuti zvinotenderwa here kana kuti price gouging, but it seems inongonzi ima market forces because the demand yacho iri kwezvizvizvo. And pane vamwewo vane dzimba dziri mumaoutskirts vakatobuda mudzimba dzavo vakaenda kunobhuka kumalodge kana kupi vari kushandisa dzimba dzavo as a way yekugenerata income by allowing people to kind of use their houses as mabnb.
Tichitarisawo nyaya yezvimwe zvakaita sezvekudya izvi, nekuti panenge pachitambwa mutambo uyu hanzi huku inenge ichidyiwa zvasiyana nepa Thanksgiving pematoke apa.
Kunodyiwa vanoti kugocha maribs idzo dzichikeni dzinene izvo zvoto kunofiwa nyangwe vari kudzimba vanoita mapati avo kunenge kuchidyiwa nekumwiwa. Zvokuti mangwana iyi pane nyaya pakuti vanhu vauye kumabasa nokuzvikoro totoziva kuti haa kana ari maklasi emakuseni ekutanga aya idha vanhu vanenge vachikotsira nebhabharasi imomo vanenge vari mukandoge vatokwanisa kuuya chaiko.
Imimi manga muchitsigira chikwata chipi?
Isusu zvikwata zvedu zvatinotsigira zvakarwiwa kare tiive maravens uko kubaltimore uko nemaserekonzene muno muAtlanta odo vanhu vatatitarisirawo kuti kuda vanopedzisira vasvika mumanhikirikiri imomo. Nokuti last year maFalcons akambomiramirawo akasvika kwokupedzisira ikokoko. Saka but chinongo mutambo unongonakidza chero usiri wenyu, asi kuti nhasi panyaya yemaresults hatizi too concerned, asi zvinhu zvinongonakidzawo kuona vanhu vanotamba game yepamusoro.
Asi zviri nyore here kuti muzokwanise kutanga kunzwisisa mutambo wakadai, nekuti kazhinji kakuAfrica uko vakawanda vanenge vachifarirawo nhabvu chaiyo yesoka yedu?
Zvinonzi kana uri muroo unongoita zvinoita maromance. Mutambo wacho pokutanga unenge usinganyanyi kuunzwisisa usinganakidzwi, asi haa ukapedza ukaita kaviri katatu nevamwe papapa muchiona haa unopedzisira watopinda unotova caught up muexcitement yacho. Hazvimbodzokeri sure, it's very exciting. Ndinorangarira pagore rangu rokutanga kuya kuno taitondinakidza maadvertisements aiitwa pakati nekufollowa nekuona zvinenge zvichiita vamwe, ndakati unotopedzisira wabata watoona kuti aishi kuti zvazvinoreva ndokuhwina kwachoko ndokurwiwa. Asi zvinotirora nguva yakati rebei, asi haa chinhu chinokurumidza kubatwa. Asi vechidiki ndo vanotonyanya kukurumidza kubatwa nokuti vanobva vatoda kupindawo mutambo wacho wototanga kutamba kuzvikoro.
Muzvinafundo Davidson Saungweme vari parunare kuAtlanta, Georgia. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi nyanduri uye ari munyori wemabhuku Chirikure Chirikure, uyo akashanda kwenguva yakareba naMushakabvu Oliver Mutukudzi. Chirikure anoti apo Tuku akazoshaya vainge vari mubishi rekunyora ngano nyorwa yeupenyu hwake. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Uh, zvamutsukudzi asi ne ukama unobvira kuma 1980 wakatanga basa redu ndinonyanya kuverekera mukunyora mapoemu nekuperforma mapoemu netheatre but mukushanda medu vamutsukudzi vakazonge vakatora pokutanga poemu yangu inozikanyanisa kudhara kuma 1980 vakaiita rumbo kubvira ipapo tatanga kushanda tese Ma-album au mazinji ndini ndainyora ma-translation ma-interpretation okuti vari kuimba kuti dini tisiona kuitira kunze kwenyika nevaya vari munyika vasinganzwi tisiona taleka ma-interpretation nama-translation for more than 10 ma-album au nokunyora mamwe ma-article aibatsira kupromota mabasa avo uye vakandi rekodhera album rangu rokutanga ndaingoperforma tichingoperfomawo negrupu redu rembira disembira but vakanditi zviri kure zvinhu zvako toda kuti tizvirekodhe uchiri mupenyu kunge vakatofemerwa kuti pamwe ivo vanoenda kunditangira vakandimanikidzira technically kusondinyengetedza kuti ngatirekodhei and vakandirekodha for free palabel yavo Tuku Music label. Saka tine album rinonzi Napkin ravakarekodha kumberi kwese kune makore ese apfuura vatatingoshanda moza mabasa edu awa anoita zvakawanda zvakangosiyana siyana
pakuedza mangwanani tinongoti kwaedza nokuti hazvina musoro kuti uti marara sei zvingori pachena aita ngonono dzivo nedzivo handiti madziro edzimba dzedu angori mapepa zvicharamba zvakadaro kusvika zuva rakuchauya chamupupuri chikurukuru chigotiti simu zvese nezvitumba zvedu neimbwa dzedu zvese zvigotiti wiru 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 mudenga kunge ngoro yemoto yaeraiti
tichatiri kushanda tese mamwedzi dzapfuura idzi tichigadzirisa biography yavo saka taita mainterviews tichinyora tichididiri saka rungano rweupenyu hwavo vaenda tisati apedza saka tichaona kuti tichadii nebhuku rakaida kuti tinyore
saka ngano unyorwa upenyu hwavo yamaa muchiti muri kunyora imaa masvika papi
tatachovha tatingotaura zvatachiita taingogara pasi tingouya tingoti nhasi ngatimbotarisai zvakati tikatangotaura nyaya dzekuti munofarira bhora here kana kuti gore rakati chichaitika muri kuhaisirizi saka handingati tatapapi kana kutikudi but papa tine basa rakati wandei kumberi but hatinazvo vokwanisa ngobudisa kanyaya kanonzi risika nevanhu tangotaurawo upenyu hwavo sematauriro avo iwo
Every problem in life has a solution. Not everything that glitters is gold. Dada ni ulu wako, dada ni sindarako. In the dark, bring a pastor. In the dark, bright future. In the dark, da 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 da. Dada ni ulu wako. Yeah, 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 yeah
angari nyanduri chirikure chirikure ah vateereri tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchanzwa zvirokwa zvedu zvemanheru na 7 PM asi iko zvino ndokusiya imina standikile muhlanga munaudze isindebele